Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe chishanu kurume 18 2022. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvinoitwa nemamwe mapato nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota. Mumwe mutevedzeri mumutungamiri webato rezano PF vakembo muhadhi vokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda. Vaimbo wemumiriri wehurungwe East mudare reparamende amaisera mahoka vanoshaya mutsaona yemumugwagwa. Vateveri venhabvu vove nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzokera munhandare munyika yose. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti zvinoitwa namamwe mapato ezvematongerwo enyika nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota uye kuti vasavhote musarudzo dzinoitwa munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau nhasi vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzek chachief elections officer amai Jane Pamidzirai Chigiji vati pane manyepo akawanda ari kutaurwa kana kunyorwa pamadandemutande pamusoro pezek akaita sekuti vanobira sarudzo uye kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka pamwe nekuti vanoshandisa vasori vecentral intelligence organization pabasa ravo. Amai Chigiji vati zek inoita basa rayo pachena uye pane hwaro kugadzirisa zvichemo. Vati mamwe mapato ezvematongerwo enyika avasina kudoma anogaro taura manyepo kuti zeki inobira sarudzo vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasafarire sarudzo munyika.
Izvozvo zvavanenge vachiita mapolitical parties iwaya zvinoita kuti vanhu vasave netariro yakanaka kuZimbabwe Electoral Commission uye zvekare zvinoita kuti vanhu vasazobuda kuuya kuzoregister kuvhota nekupinda mune zvimwe zvinhu zvinoenderana nesarudzo.
Asi vati chinoshamisa ndechekuti mapata aya anoramba achienda kuzek kuti nhengo dzavo dzipinde musarudzo dzingave dzemutungamiri wenyika paramende kana makanzuro. Panyaya yekuti zek inoshandisa vasori pabasa rayo amai Chigiji vati zek inobvumidzwa kushandisa vashandi kubva mumapazi akasiyana-siyana ehurumende makambani ayo kana makanzuru pabasa rayo.
Isusu tiri kuti seZimbabwe Electoral Commission tinobvumidzwa nemutemo tora vanhu vese vanoshanda muhurumende nemakanzuru nemaset organization vanga zvakaita ana ZESA ana ZINWA tinobvumidzwa kuti tishandise vanhu vakaita saivavo.
Amai Chigiji vatiwo pane mashoko akawanda ari kutaurwa pamusoro pegwaro revavhoti uye vatu mapato ari kupinda musarudzo pamwe nevane chekuita nesarudzo idzi vakatopiwa gwaro iri. Vati kana paine zvichemo pane nzira dzinoshandiswa kuti zvigadziriswe kwete kuenda kunonyura manyepo pamadandemutande. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti haisi mhosva kana vana veZimbabwe vachigunun'una kuti zeke haisi kuita basa rayo zvakajeka.
haisi mhosva kutaura kuti ZEC haisi kuita zvairi kufanira kuita maererano neconstitution. Hauza ikodzero yevanhu, saka isu hatiwirirane nezec pakuda kuti vanhu vanyarare kana kuti vasataure vachionawo kuti pane zigging kana kuti pane zvinhu zvisiri kunyatsku vabudira pachena.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti kushandisa vasori nemauto kuri kuitwa nezec kunoratidza kuti ZEC haina kuzvimirira.
Okay, zvinoita nezec kushandisa mauto nemacio zviri kuuraya independence yezec, because isusu takara takazitaura but vairamba kuti zec ine iri captured by the by masecurocrats. So now wakuvhuma kuti ndio zvavari kuita, but generally zviri kuuraya independence.
Mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo muZimbabwe reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nezec kuti mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira ndiwo anokonzera kuti vanhu vasade kuvhota.
Maonero angu ndekuti basa redu tinoita zvakanaka, uyezve hatikonzere hatingati apathy kana kuti kusava nehanya kunoita vanhu nesarudzo. Basa redu tinoita nemazvo, uyezve tinonyanya kukurudzira chaizvo kuti vanhu vanyorese kuvhota. Tinonyanya kukurudzira zvakare kuti vanhu vavhote.
ZEC yati zvese zvainoita inoshandisa mutemo weElectoral Act nebumbiro remutemo, uye amai Chigiji vati zvimwe zvavanonzi vaite zvakaita sekuvhotisa vasungwa mumajeri vanokwanisa kuzviita chete kana mutemo wavandudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaKembo Mohadi vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorese kuvhota, vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vavamirire mumapoka ehurumende akasiyana-siyana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura muvulawa nhasi masikati pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna Kurume, vamuhadhi vati vafara zvikuru kuti vatsigiro vebato ravo rezanu PF vauya neuwandu hwavo kumusangano uyu. Asi vati hazvibatsiri kuti vanhu vangouya kumisangano yakadai vasina kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vamuhadhi vati zvakakosha kuti vanhu vavhote kuti vagokwanisa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vapinde pazvigaro zvakasiyana-siyana zvekumiririra vanhu. Sachigaro wezanu PF mudunhu reBulawayo vaJabulani Sibanda vati migwagwa yemuguta reBulawayo yaparara uye maindastiri akawanda hachashandi, vakati bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekumutsurudza upfumi hwenyika. Vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. VaFreedom Mrechu vanova sachigaro wevechidiki mudunhu reBulawayo vaudza Studio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota, nekuti kusanyoresa kwavo kunogona kuita kuti matunhu eMatebeleland azove nevamiririri vashoma.
Tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota. For instance, tinoriska kuluza maseats atinawo, tine 12. Kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokatiwo dzoka kana ku 9. Ane unfair representation munyika yese, tiri representana vanhu vashoma shoma isitakawanda. Tiri kuzama by all means to mobilize them and giving them awareness kuti vanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti kuregister kuvhota nokuvhota is their right.
VaBlessing Chebundo avo vakave nhengo yezanu PF mushure mekuve mumwe wevanhu vakavamba bato reMDC vati pane vamwe vanhu vakawanda vanovati mutengesi, asi vati ivo vanopokana nazvo. Vati vakayambuka kuenda kubato rezanu PF nekuti vakaona kuti bato iri rave negwara rakanaka rekuti nyika ibudirire.
The policies that were then being pursued are disiri in line with what we expected. But in last year, after 22 years, with a new dispensation, even Tsvangirai Tsvakomana, muri kuona here kuti ava vauya, ma policies avo akutaridza kuti nyika must be stable politically. This is exactly what we were standing for in 1999. Tikaona muno wakanaka kuvhp. We have to support the new dispensation. Zvakanaka ngazvi support because Zimbabwe is just one.
Dunhu revulawayo rine matunhu madiki maviri kana kuti constituency achaitwa sarudzo dzeparamende anoti Nkulumane nePumula South uye mawadhi ekanzuru maviri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro nomwe dzasungwa muHarare nemapurisa anhasi apo dzanga dzichitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa muna Kurume. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ati vasungwa ava vanga vakachengetedzwa pakamba yemapurisa eHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Studio 7 yatadza kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vaimbo vemumiriri wehurungwe East muParamende amai Sarah Mahoka vakafa patsaona yemumugwagwa nezuro manheru pedyo neBuffalo Downs mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai Mahoka vaimbove nhengo yebato reZANU-PF vari muchikwata cheG40 chinonzi chakanga chotungamirwa nemudzimai vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Chikwata ichi chairwira Masimba nechikwata cheLacoste chinonzi chaitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva iyo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Amai Mahoka vanonyanya kuzivikanwa nekutuka kwavakaita vaMnangagwa pane mumwe musangano weZANU-PF muHarare vachivati vakapusa sedhadha. Amai Mahoka vakazodzingwa mubato reZANU-PF apo hurumende yavaMugabe yakapidigurwa nemauto nechisimba muna 2017. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati waziviswa asi vari kuchemerwa papurazi ravo kuHurungwe. Kusapera kwemakakatanwa ari muboka redzidzo kwave kupa kuti vamwe vabereki vaburitse vana vavo munyika zvisiri pamutemo vakananga kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo nekuda kwenjake njake yoramba yakapfunya chisero muzvikoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gakava riri pakati pehurumende ndevarairidzi avo vari kupika kuti havazi kuzodzokera kubasa nekuda kwemihoro iri pasi roita kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo muzvikoro. Izvi ndizvo zvakaita kuti mumwe mubereki anoshandira muguta reFrancistown muBotswana, amai Emilia Dzokonya, vajambise mwana vavo bhodha ndokunomutsvagira chikoro chapasi pemuti munyika iyi.
Tiri kukumbirawo kuti Botswana government itibatsire kuti vana vedu vaende kuchikoro, tavabvisa kuZimbabwe tichiuya nawo kuno. Hazvizobetseri kuti vaende kuchikoro pasina pemiti. Saka tinokumbirawo Botswana government itiitirawo pemiti kuti inzwisisewo iri kuona situation yatiinayo kumusha. Ngavati understandewo ipapo chikumbiro.
Shuviro yekuti mwana vavo asashandise nzira dzemusango kana achipinda ndokubuda muBotswana iripo. Asamai Dzokonya vaudza Studio 7 kuti kusabuda kumapassport ndiko kwakaita kuti vajambise mwana bhodha. Kunyange hazvo chikoro chava kupindwa nemwana wavo chisina kunyoreswa zviri pamutemo, amai Dzokonya vanoti chikoro ichi chine urongwa nechimwe chikoro chehurumende wekuti vana vanodzidza pachikoro ichi vanonyorera mazamanishen avo pachikoro chehurumende ichi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ muchidimbu Dr. Takavafira Joe vanoti uwandu hwevana muzvikoro huri kudzikira nezvikamu 13 zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 13.5% gore negore kubva muna 2019.
Zvinhu hazvina kunyanyomira zvakanaka maringe needucation muZimbabwe. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro vadropa ne 35% tichikompeya vana kubva 2019, 2020, 2021, 2022.
Dr. Joe vaenderera mberi vachiti vabereki vari kuendesa vana vavo kunyika dzakatenderedza Zimbabwe senzira yekusvagira vana vavo dzidzo iri nani nokuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Vabereki vakawanda vari neighboring countries Zambia, Botswana, South Africa, Namibia vari kutora vana vavo kubva muZimbabwe vachinodzidza kuma neighboring countries. Asiwo kune vamwe vasina vabereki varinoshanda muma neighboring countries vasina kokuenda vavakungonofudza mbudzi kana ngoitawo maborder jumper kunononga maorange muma neighboring countries.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muBotswana vaFidelis Mulau vaudza Studio 7 parunaro kuti hurumende yenyika iyi inoziva kuti kune vana vari kudzidzisirwa muDzimba zvisiri pamutemo, ruzhinji rwavo ruri vabva kure kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Hurumende inoziva kuti kune vana vanodzidzisirwa muDzimba, ruzhinji rwavo vabva kure uye vachidzidziswa nevabva kure zvakare kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Asi hativarasi nokuti hurumende inoziva matambudziko ari kusangana nevanoda dzidzo muZimbabwe.
Asi vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana haizi kuzokurumidza kumedza kutsenga ichada ichizovhara zvikoro izvi nokuti zviri kuita basa guru rokuderedza uwandu hwevana muzvikoro zveveruzhinji. Nyanzvi munyadzi dzidzo uye vari muridzi wechikoro chetry again academy icho chiri muguta reGaborone muBotswana vatry more matiza vanoti vana vanodzidzisirwa muDzimba vanobata zvakapetwa kaviri kana zvichienzaniswa nevana vanodzidziswa vari vazhinji muzvikoro.
Vana vanodzidziswa vari vashoma vanokwanisa kuperforma zviri nani. Reason being that kune individual attention yekuti mudzidzisi anokwanisa kuva nenguva yekuti akwanise kuatenda individual and attending their individual needs.
Hurumende akatarisana nedambudziko rekurasikirwa nevarainidzi zvuru zana nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 135,000 avo vanonzi vachamiswa mabasa kana vakasadzokera pamabasa svondo rinouya, kunyange hazvo Zimbabwe ichida vamwe varayiridzi zviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 pamusoro kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro wakare necovid-19, mumwe chete achifa ari mudunhu reHarare nemumwe kumanikaland, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi masere nemumwe kana kuti 5381. Vamwe mazana matatu nemakumi masere nevashanu 385 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvayatanga wave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 232,598. Dunhu remasvingo ndiro rakave nevanhu vakawandisa vakawanikwa vaine covid-19 nezuro vanosvika zana nemakumi matatu, makumi maviri nevasere vavo vari vana vechikoro. Vamwe makumi matatu nevaviri vana vechikoro mudunhu reMatabeleland North vakawanikwawo vaine denda iri. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 2,892. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati nemusi wechina nezuro pane tarisiro yakakurisisa yekuti Russia inogona kupinda nechisimba muUkraine mumazuva akawanda ari kutevera. VaBiden vakati vane zvikonzero zvekubvuma kuti Russia iri kunyepera kupa zvikonzero kuti iwane mapinduro emuUkraine sezvo paine zviratidzo zvinonongedza kuti iri kuda kupinda nekurwisa Ukraine. European Union yakatambira vatungamiri venyika dzemuAfrica vanodarika makumi mana kuBrussels nezuro china nechishanu nhasi kutsinhira udzamu hwayo mudunhu reAfrica apo Russia nechina dziri kuenderera mberi nezvirongwa zveupfumi. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekudyirwa zvirimwa zvavo nemakonye emhando yearmyworm. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti vave kutyira goho ravo kuti richadzika zvakanyanya sezvo mushonga wekuuraya makonye ari kudya chibage chavo erudzi rweamiwemu uri kuvadhurira. Mumwe murimi anorima kuEast Range kumakonde vaonias tafausipo avo vanga vachitenga mushonga weMark 10 unouraya mhando dzemakonye ose vanoti goho ravo richadzika nekuda kwemakonye.
Munda mangu ndaisa Nemesis pamwe chete neMark 10 zvichitaura kuti makonye angu akwanisike kurohwa bcause kune mamwe akanzi maamuwemu nemamwe handisi kumaziva kuti aya anonzi machisa kana ichiti ndichazonaa. Saka pamushonga wandatenga ndaitaura kuti zvese zvikwanise kuurawa nemishonga iri mu.
Vachafa usipo vanoti makonye eamiwemu ariko anodya ari mukati mechibage zvinoita kuti asaoneke nekukurumidza. Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vaJohani Mapfeka vanoti makonye akanyanya kuwanda nguva ino yekupisa. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vamwe varimi vakawanda kubva kumaprovhinsi eMasvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMidlands vari kuchema-chemawo nemakonye emuchibage. Amai Jiti vanoti gonye rechibage rashungurudza varimi zvikuru vachiti rinowanda kana kunze kuchipisa uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda mumuguri uchiri mudiki.
Gonye rashungurudza varimi zvikuru. Gonye rakapinda muno munyika richibva kunze paya patinotakura mbesa zvekudya kana zvinhu zvinechekuita nezvirimwa. Nyika zhinji havatenderi mbesa dzinobva kunze kusanganisira muno muZimbabwe. Gonye rinonyanya kuwanda kana kunze kuchipisa kana kuti mvura iri shoma uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda mumuguri uchiri mudiki.
Mukuru webazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Sianeta Makanza vanoti makonye ari kuwanika munzvimbo shoma dzinoti Hurungwe, Makonde, Sanyati neZvimba asi haasati anyanyisa kuwanda sezviri kutyirwa. Amai Makaza vanokurudzira varimi kuti vatarisise makonye muminda uye kusiriita asati awanda. Vakurudzirawo varimi kubvisa sora muminda senzira yekuderedza makonye muminda. Amai Jiti vanoti varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuti vazobhadharwa kana varasikirwa nezvirimwa zvavo nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kudyirwa zvirimwa nemakonye.
Mainsurance akanaka nokuti anobatsira varimi kana vachinge vawirwa nedambudziko mumunda kuti vawane cheuviri vagokwanisa kudzokera mumunda pakare.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rinoona nezvemakambani emainsurance reInsurance and Pension Commission kana kuti IPEC vaLloyd Gumbo avo vanoti varimi vanofanirwa kutora mainsurance kuti vazobhadharwa kana vaita matambudziko anoshayisa goho mukurima. Vagumbo vanoti pane varimi vashoma vane mainsurance nekuda kwekusashambadzirwa kwakakwana kwemainsurance munyaya dzekurima. Ruzivo rushoma rwevarimi maererano nemashandiro emainsurance ezvekurima pamwe nekusavimbika kwemakambani anopa insurance kuzobhadhara varimi kana vawirwa nematambudziko anovashayisa goho. Vagumbo vanoti bazi reZimbabwe Partner to Development Agriculture Insurance rakabatana nebazi reInternational Finance Corporation riri pasi pebhanga guru repasi rose reWorld Bank mukuedza kuita insurance yekuti varimi vekumaruwa vapiwa mari kana zvirimwa zvavo zvatadza kusvika nekuda kwenjodzi ine chekuita nekushandukwa kwemamiriro ekunze. Chirongwa cheIPEC chiri kutsigirwa neIAC muZimbabwe ndechekutanga munyika uye chiri kubudirira munyika dzachiri kushandiswa dzakaita seCameroon, Mozambique, Nigeria, Senegal, Zambia, Ivory Coast nedzimwe nyika dzemuAfrica. Asi varimi vakawanda vekumaruva havana ruzivo rwakawanda nechirongwa cheIFC neIPEC. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Vateveri venhabvu munyika vachave nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzoka munhandare munyika yose. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iri kwesvondo rino.
Makundano enabu aya adzoka kubva kuzororo zvine mutsindo nemabiko emitambo yakafararira kumativi mana ese enyika. Svondo rapera kwaingove nemitambo mitatu chete, asi svondo rino zvikwatsa zvese zviri kupinda munhandare kurwira mukombe uyo uri mumaoko eFC Platinum Paris zvino. Asi mutambo unyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uri munhandare yemandava mangwana pakati peFC Platinum neDynamos, iyo yaive mubishi kutenga vatambi vatsva panguva yezororo. Dynamos yakasimbisa chikwata chayo nekutenga Isa Sadiki, Lasti Jesse, Evans Katema, Ralph Kaondera naBrandon Mpofu. Avo murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kutarisira kuti vachamubatsira kukunda mangwana.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru, uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Mutambo uyu uchatambwa nguva dzekudya kwemasikati. Dimare ndogona kunenge kudada dzakaenzana pachinhano chechina pasi pemanika Diamonds ngezi Platinum Stars neBlauwayo Chiefs. Asi Chiefs ine mutambo wakaoma apo iri kusangana nevavakidzani vayo veChicken Inn avo vakatora mukombe weleague uyu muna 2015. Chiefs yakaunganidzawo vatambi vane mukurumbira kusanganisira Perfect Chikwende, Obrio Chirinda na Kelvin Madzongwe. Mongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti semaonero avo Chiefs yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu.
Vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare, yadha iyo iri kusangana neBlack Rhinos mangwana neCranbourne Bullets iyo ine ZPC Kariba nesvondo dziri kutambira mitambo yadzo kuBaobab Stadium kumaruwa eMondorongezi. Asi Herentals ichange iri National Sports Stadium nesvondo ichisangana neManika Diamonds iyo iri pamusoro petafura nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu. Asi Highlanders iyo ine point imwe chete chete iri kutarisira mapoints ayo matatu ese ekutanga kubva kuwawa. Panguva iyo Harare City ine rwendo rurefu kuenda kutriangle. Murairidzi taurai Mangwiro uyo aive kutriangle ave kuHarare City uyezve akatakura naye vatambi vakati wandei kusanganisira Timothy January na Donald Mudadi. Mutambo pakati peTenants neBlauwayo City ndiwo uri kuvhara mitambo yemukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika vari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemakwai election dzichaitwa muna kurume gore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemamwe masangano anoshanda akazvimirira zvekutaura manyepo kuti zeki inobira sarudzo ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanofanira kuvhota vasanyoresa kuvhota uye kuti vasavhote musarudzo dzinoitwa munyika. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaKembo Mohadi vokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda. Vaimbovemumiriri weHurungwe East muparamende amaisera Mahoka vanoshaya mutsaona yemumugwagwa. Vateveri venhabvu wove nemachikichori mukupera kwesvondo apo zvikwata zvakawanda zviri kudzoka munhandare munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti mararo zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 Indlalanja 2022 ngu Praxis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Section of the law is that Section 239J of the Constitution of Zimbabwe give the commission broad powers to instruct any person in the employment of the state or of a local authority for purpose of ensuring the efficient, free, fair, proper and transparent conduct of any election or referendum. So in essence, this would only be unlawful if an employee of the state
Ave Commission evona lezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bathi yakuphambani lo mthetho ukusebenzisana kwabo labezomvikelalo bayisebenzi zikahulumende zincedisa kundaba zokhetho. ZANPF basungule uhlelo lwabo lokukhankasela ukuthola ukusekelo ukuthola ama-by-elections lukhokhelwa ngumsekeli kamongameli waleli bandla uMnumzana Kembo Mahadi. Kulivi uhlelo Woza Friday silomculi womdumo we-afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezokucula elithi Marco Dre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lo mthetho ukusebenzisana kwabo labezomvikela loba izisebenzi zikahulumende zincedisa kundaba zokhetho. Izek ithi labo abathi lokhu kuncedisa ekuqilweni kokhetho kabalethe ubufakazi. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare obeyemele umholi wezeki Nkosikazi Jane Phamizira Ichikiji uveze ukuba akula ngenye indlela ikomishini le engaqila ngayo ukhetho, njalo abantu abangakunazeliwe ukuthi inkulumo ezinje zenza abantu bengabe lesifiso sokubhalisa ukuvota. Uthi kuyamangalisa ukuba amabandla ezombusazwe akhangelele ukuba avotelwe kukhetho kodwa ahambe sola njalo ezekhi bona bekhangelele ukuba ibale amavoti abo.
Position of the law is that Section 239J of the Constitution of Zimbabwe gives the commission broad powers to instruct any person.
Uqhubeke esithi labo abathi ukhetho lweZimbabwe luyaqilwa kumele baze lobufakazi kukomishini le kaZulu. Kodwa okhulume emele ibandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi bayasola indlela izeki esebenza ngayo esithi ivulela amathuba okugcila kukhetho.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labezeki ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-rejectwe kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiswe. Yindaba yokuqala ukuthi ayidialogue ukukhulumisana. Okwesibili sizayenza ukuthi ayi-public interest litigation kuye madala ukuze kube into
ingcishi kwezombusazwe esebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute. UMnumzana Bekzela Gumbo uthi akumelanga ababuthi bangenele kukhetho ukuze lukhululeke.
Amasosha engavunyelwa uma ukuthi aprovide i-security
panjele kodwa mase bengena phakathi kuzeki bephatha umsebenzi wezeki soku compromise isingathi independence izeki isazimelanga angeke isayibiza sithi independent commission mayabe isisetshenzelwa ngamasotsha isiwaziyo eZimbabwe ukuthi abaningi bangkhona baphuma bekhuluma ukuthi basupporta izano njalo siyawazi ukuthi izano yiyo eyafuma izandla phela naleyo eyatshintshwa yabe yi-ZDF so kutho ukuthi izeki ayiseko njani ayiseko independent
eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni inhlanganiso ezisebenzana lozulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola izeki ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi liqile ukhetho kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo kusemthethweni ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abezanu-PF basungule uhlelo lokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Lolu hlelo lusungulwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli waleli bandla umnumzana Kembo Mohati. Ngenkuthazo kuzulu ukubana ayibhalisela ukuvota ngoba kungasizi ukuza emhlanganweni ngobuningi abantu bengavoti. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bezanu-PF bezithe gwaqa lamhlanje elokitshini lenkulumane kobulawayo lapho lelo bandla belisungula uhlelo lokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by-elections lukamhlaka 26 Mbimbitho. Esungula okusemthethweni umkhankaso wokubhalisela ukuvota kanye lokuyavota, umnumzana Kembo Mohati, umsekeli womkhokheli wezanu-PF, uthe kuqakathekile ukuthi abantu babhalisele ukuvota.
Given the support that you want and Lena Pongo in numbers as you have done today, you need all to be registered as potential voters for us to win.
Nisihlalo wezanu-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda ukhuthaze abantu ukuba bahlukane lodlakela ngalesi sikhathi somkhankaso.
Asifuni abantu abenza ubudlwangudlwangu enye iphathi kumbe kwenye iphathi, lokhu asikufuni, kodwa sifuna amaphathi wonke ananzelele ukuthi kulabanye futhi izigebenga eziba phakathi kwamaphathi abaqalisa ukwenza into ezinje ukuze abantu bamaphathi bonke belwisane. Thina sifunisa namaphathi, siyacela amaphathi ekhona udla ukancedise ngabantu abenze khona lokho, ngabe ngababo bebalethe phambili, ngabe ngasibabo sincekisane ukubana sikwahle abantu ngobani abazojikijela abantu phakathi ozagcina kudasa sifisana sodwa.
Unduna Dumisani Ndondo obekhona emhlanganweni walamhlanje ukhuthaza ukuthula lenhlonipho ezweni.
Ukuthula elizweni and ithi we want peace and stability and economic advancement into esiyikhangeleyo thina. And then inhlonipho, inhlonipho ikakhulu ubukhokheli bukhona, kufuneka ubukhokheli bukhona buhlonitshwe. Of course kune-voter apathy kodwa sihlala sisiba nama-meetings sizama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathini bavote.
Unkosazana Bridget Bebe osakhulayo wezanu-PF uthi yena sewabhalisa kudala ngakho-ke ukhuthaza abatsha njengaye ukuphatheka kukhetho.
Ngiyabakhuthaza ukuthi uyabe sethene tinesereto ukwanisa ukuyarejista hamba ayovota ngoba i-economic development yenziwa abantu abasebenzisana kanye kanye nge-ruling party yabe ikhona, so ukuze siyale lokhu sisebenzisana naye sibekwazi ukuvota.
Kukhetho lwama-by elections lukamhlaka 26 Mbimbitho izanu iyabe imelwe ngumnumzana David Ndlovu enkulumane kuthi umnumzana Gideon Msingo amelele libandla ephumula. Leli bandla lihle lathatha leli thuba ukuvezela abasekeli balo ababili laba kusungulwa umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho. Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19, umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by elections elandela umthetho u-SI-225A 2020 obunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphathwa kwama-by-elections phakathi kwenyanga ezintathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla eli-Citizens Coalition for Change lithi kulabasekeli balo ababotshiweyo eHarare namhlanje bekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Amagqwetha abamelayo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi kubotshwe abayisikhombisa ngesikhathi sisiya emoyeni bebegcinwe enkambeni yamapholisa eHarare Central. Leli bandla likhala ngokuthi abasekeli balo bayahlukunyezwa mahlayana ngabe-ZANU-PF kanye lamapholisa. Kunjalo nje kuzaba lokuphithizela ngempelasonto amabandla ezombusazwe ekhankasa. Kusasa umholi we-MDC team Mnumzana Douglas Monzora ulo mhlangano kobulawayo. Kuthi ngesonto umkhokheli we-Citizens Coalition for Change Mnumzana Nelson Chamisa abele wakhe eHarare. Abe-ZANU-PF baza kuba lowabo eMarondera ngosuku olufanayo. Untungameli Nkomo uxoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe Mnumzana Evidlela Ngcobe.
Imikhankaso isikhathi sayo ukuthi sibe khona ngoba ukhetho vele selusalelwe ngamaviki ambalwa nje ukuthi lube khona lolo esithi yi-by election olokugcwalisa izikhala. Ngakho ke lonke iqembu eliyabe liphathekile kulolu khetho limele likhankase liye kuyo yonke indawo lapho lidingakala khona. Abazagoqa izandla bahlale bathi bona abantu bayasazi bazaba bazamangala ngokuba ukhetho kalusebenzi kanjalo. Kumele usukume uye finyelele ebantwini ungabadeleli ungabeyisi, uye batshela lokho bathembisa khona ngendlela eqondileyo ngolimo oluhloniphayo abantu baza kuzwisisa. Kanti ke vele lolu khetho soze lube ngolukhululekileyo ngokuba iZANU-PF lokhe isebenzisa iZBC amaphepha akahulumende ngendlela engafanelanga, amapholisa lokhe esetshenziswa ngendlela engafanelanga, ayabandlulula amaqembu aphikisayo esekela iqembu leZANU-PF. Ngakho ke konke khona lokho kwenza ukuthi ukhetho lungabe ngolukhululekileyo. Kodwa nanxa kunjalo kabasukume basebenze bakampeyine balwisa abantu basukume ngobuningi bayevota ngosuku lokuvota, yikho okudingakalayo.
Abebandla likaChamisa bakhala ngokuthi bafakelwe imigoqo elukhuni efana lokuthi umhlangano wabo wangesonto eHarare abasekeli babo akumelanga bahambe ngezimota eziningi betshaya ama-slogan kumbe betoyitoya. Kanti njalo ibandla akumelanga lithwale abantu abavela kwezinye indawo besiza labo kulumhlangano. Okuyimigoqo abakaChamisa abathi kayifakelwa ibandla leZANU-PF, ungathini ngalokho?
Baqinisile ukuthi imigoqo yonke levimbela inkululeko yokukhankasa ayifakelwa iqembu leZANU-PF, ifakelwa amaqembu aphikisayo. Yikho kwenza ukuthi ukhetho lungakhululeki khona lokho. Amapholisa labezomthetho kwabafanelanga basebenze beluhlangothi kumbe ugatsha lweZANU-PF. Kumele bazimele bahambe lo mthetho ngendlela ofaneleyo. Kodwa ke asikuboni lokho kusenzakala. Sibona kuso sonke isikhathi nxa kusiza ukhetho ubone amapholisa labanye abezemthetho sebesekela iqembu leZANU-PF. Khona lokho abakutshoyo ukuvimbela i-CCC kuyaveza kamhlophe ukuthi balohlangothi abalusekelayo. Akufanelanga kube njalo, angeke lube lukhetho olukhululekileyo. Kodwa ke nanxa sesisho kanjalo abantu abangakhathali abasukume bayevota ngosuku lokuvota bavotele lo ababe bemthanda bemfuni. Iyo yodwa indlela yokuvimbela ukubuswa ngumuntu ongamfuniyo.
Mnumzana Evidlela Ngcobe ucubungula ezombusazwe. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa Mnumzana Phonyathi ngoba ubengadophi ucingo lwakhe. Owake wamela iHurungwe East edalela ephalamende inkosikazi Sarah Maoka akasekho. Maoka ubhubhele engozini yomgwaqo izolothuzane leBuffalo Towns emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu. Waba ngomunye ababekucelele G40 ebandleni leZANU-PF. Leli cele elalikhokelwa ngunkosikazi Grace Mgabe lalisana lele Lacoste elalibikwa likhokelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esesengumsekeli kamongameli welizwe. Mahuka ukhunjulwa ngokuthuka awenza umnangagwa emhlanganeni weZANU-PF owenzelwa eHarare ngomunye umnyaka kulokudonselana kuZANU-PF. Wagcina ixotshwa kuZANU-PF ngemva kokugenqulwa kombuso owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Amalungiselelo omngcwabo abengakaziswa uZulu kodwa ukhangelele ukubekwa eplazini lakhe eliseRungwe. Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 inyanga ezayo kaMbimbitho kanye lohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voter registration olwenziwa ngabezeke. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
So kuleminyaka phose lichumilanye uhulumende kaBashar al-Assad ehlasele abantu ababetshengisela ngokuthula bequququzela umbuso okhululekileyo kweleSyria wabahlukumeza kakubi ngezikhali ezinkulu amabhomba kanye legasi eyishefu. Udlakela lolu lwaphendula ukutshengisela lokhu kwahle kwavuka impi. Kusukela lapho kulabantu abangafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu alengxenye 350,000 asebefile ngenxa yalimpi. Abedlula izigidi ezilichumi lambili, 12 million abasela ndawo zokuhlala, kuthi abanye sebayaphephela emazweni angomakhelwane. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe izigidi ezilichumi lane 14 million badinga uncedo lokudla ikakhulu ngalesi sikhathi sebusika. Abantu beSyria bathwele nzima ngomqando lomumo womkhathi ongemuhle. Izigidi zidinga okokuzikhudumeza. Kutsho umeli weMelika kumanyano we-United Nations, u-Ambassador Linda Thomas Greenfield. Uthe njalo, okwenza lumumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19, ukubhidlika komnotho kanye lokudlondlobala kodlakela. Indlala layo ihlasele ngamandla njalo izigidi lezigidi zabantu aziwatholi amanzi ahlanzekileyo aneleyo kwele Syria. Imikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo layo iyayisanda. Ngalesi sikhathi sokuswela kuqakathekile ukuthi abantu abadinga usizo baluthole kungela migoqo. Ngisho lamaphilisi, imithi yokwelapha kanye lamajekiseni e-COVID-19. Sokuleminyaka inhlanganiso ezizimeleyo kanye lezisebenzi ze-United Nations zisitsho ukuthi uhulumende ka-Assad uyavimba kumbe ukungenela kundaba zokufikisa usizo ebantwini abaludingayo. Okukhathazayo kakhulu ikuvalwa kwemingcele yonke efinyelela izigaba ezilawulwa ngamaqembu alwisana lohulumende ngaphandle komngcele owodwa nje. Umngcele lo owebhabhu al-Hawa kumele wengezwe isikhathi sokusebenza kwawo yi-United Nations Security Council ngontulikasi. Uhulumende ka-Assad labangane bakhe bele Russia bafuna lonke usizo lokudla lokunye ludlule eDamascus kuqala. IMelika isekela zonke indlela zokuletha usizo ebantwini baseSyria. Kodwa usizo olusuka endaweni ezilawulwa nguhulumende lusiya kweziphethwe ngabalwisana laye luletha ingozi enkulu kulabo abaluhambisayo abasebenzela inhlanganiso eziphathisa abadubekileyo. Ngakho imingcele kumele ivulwe, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Wengeze wathi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye afake umfutho kuvulwe imincele yonke ukuze ukudla kufinyelele abakudingayo athi ukuthi kuvulwe umncele webab al-Hawa kuphela. UGreenfield ucizelele wathi isimo sendlala lokuhlupheka okuseSyria siphazamisa ukuthula lomvikela emhlabeni jikelele. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukulungisisa lumumo siphathise abantu bakweleSyria.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo uthi ulethemba lokuthola imiklomelo emithathu kulimpela viki umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Ndlovu. Intethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu leHighlanders kaliqala ngokuhle imidlalo yeligi njengoba lenelise ukuthola umklomelo owodwa kumidlalo emithathu kodwa umpho futhi ngesonto kumele bayithathe yonke imiklomelo.
Amalungiselelo ahamba kuhle abafana mbona bela Dlabuzane njengoba ukwazi ukuthi ama-games ethu esiwadlalileyo amathathu aso magemu angani ahlavurisa abantu abantu ngani bakhubekile kodwa mina ngithi njengomqeqeshi hathi silungiselele ukuthi umdlalo lo wesine le wawa ngesonto kube lenjabulo esigabeni sethu abantwini bethu be-Highlanders Football Club.
Iqembu leHighlanders lihluleke ukulitshayela emambuleni kwimidlalo emithathu edluleyo kodwa umpo futhi bakhangelele ukuguqula leso simo emdlalweni wangesonto oza kuba senkundleni eBarber Fields. Iqembu leBhosu lithenge umgadli omutsha uStanley Ngala ensukwini esanda kudlula njalo liphinde lathenga lonozinto osakhulayo uRafael PTC kanye lomdlali wake walidlalela kudala uRaman Kutanzira. Imidlalo yeviki lesine yona iqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn elizadlala khona lelebulawa yeChiefs enkundleni Lenelu Veve womabili la maqembu anqobile kumidlalo yawo edlalwe ngeviki edlileyo lapho ele Chicken Inn elichaye khona ele 10x nge-3 kanya kuthi ele Chiefs linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Umpeqeqeshi weqembu leChiefs uNilton Kheroso uthi bazazama ngamandla abo wonke ukuba bathole imiklomelo emithathu.
We know it's very difficult and again an adversary that we respect Chicken Inn our team that
siyazi akusoke kube lula njalo siyalihlonipha iqembu leChicken Inn ngoba lihlezi lidlalela phezu kwengalane okuyinto elifuna ukuyenza njalo lalonyaka. Sizazama ukuthi sincintise lathi kumizuzu engamachumi ayisiyagalolunye ukuze sithole imiklomelo emithathu.
Kuminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela ele Dynamos ngaseMandava kuthi eleyada lizadlala lele Black Rhinos ngaseBaobab. Ngesonto iqembu leRentwazi lizadlala lele Manyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium. IGreenbon Bullets izatshana lezePC Kariba ngaseBaobab. I10X izamukela iBulawayo City ngaseSakuva kuthi iqembu leTriangle lizadlala lele Harare City ngaseGibo. Ngomvulo iqembu leCape United lizancikelana lele Nkezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela ilizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lizadibana leLebotswana kusasa ngolwesihlanu enkundleni yeNational Sports Stadium kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Umqeqeshi weqembu leMighty Warriors usithethelelwe isibanda uthi amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Ama-players ye abesele isikhathi eside engazivoxavoxi kodwa okwamanje hayi sebekushephe engcono so ngibona ngani emdlalweni wase Botswana bazadlala kuhle kakhulu.
IZimbabwe leBotswana zizaphindana umphehlo ngolesithathu oluzayo njalo iqembu elizanqoba lapho ngemva kwemidlalo yomibili lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseMorocco ngenyanga kaNtulikazi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uliviki uhlelo Woza Friday silomculi womdumo we-Afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezokucula elithi Marco Dre. Yena-ke usebenzela ekwele-Australia. Asizweni exoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Tu tenes tu 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 tu
zivela ngaphansi komhlaba khona le abathi kuse down under e Ozi zicula ngumakho Trey uza Nkomo
izalwa kobulawayo ngikhulela entaba zinduna emulini elamantombazana amabili mina kuyimi umfana wokuqala umnyaka wami wokuzalwa ngizalwe ngomarch mhla ka 14 ngomnyaka ka 1996 ezokuhlabela kahle kahle ngiqalisele ngomnyaka ka 2015 kusiya ku 2017 lapha kodwa bekusese isifiso.
Umo uthi ukhule lalela ingoma zabaculi abanengi labanye abamenza waba nomdlandla ukufuna ukucula.
2018 ubuya nje phezulu ngapha ikho lapho engiqalise khona ukuthatha imusic yami serious ngaze ngazozuza iopportunity yokuthi ngize ngihlabele la uBig Zulu uBig Zulu from South Africa of course yamazi ingoma ethi yona emazweni ukuhlabeleni kwami lo Big Zulu ikho lapha engani ngiqale khona ukuba lokuyithunzanyana nje ebantwini.
Unesikhathi ecula ekhona le Australia uke wasebenza labanye abaculi abadumileyo.
Yasho music yami yona inspire ngu Akon. So Akon nje keep ingoma yakhe leyana ethiwa Lonely, I am so lonely. Ngiqalise umlaleli wakho phana, I think bengilabo 7 years old. Abantu bathi indaba ongaqali indaba ongazama ukuzibhalela nje ezakhe ingoma ngoba uhlabela khanye ngani kuthiwa into ekuwe indaba ongazama ukubhala ezakhe ingoma. Ikho ke lapho manje okusukele khona manje ukuthi ngibe ngumakho Drake lo sehlabela lo Makho Drake mfana wa Shout Momondi Makho Drake mfana sehlabela lo Big Zulu ingoma ethi emazwe.
Ngawuthola ngapi makho?
Izitholakala nje kuma platform wonke lengangena ku Google Play, iTunes, Apple Music, kobo Spotify, kobo YouTube, indawo nje eziningi. I think ama platforms ale music yama afika 30 I think. And then ama platform ami ama social media, anyway noma zile kanda ku Instagram, Facebook, Twitter, anyway, ngingahamba lifike lidinge u Makho Drey, M A K H O E and then Drey. Abasho injabulo yasentaba zindona.
Abasho mfoka Nkomo abashwe lathi kuhlelo woza Fridays lo mculi osizalwane seZimbabwe osehlala kwele Australia uMakho Drey libe nampela sonto emnandi igama lami as a Jesus band.
Singeke ngihlukanise isihlobo wathi sikhangile ezinye izindaba ebezikhokhela abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi akuphambani lomthetho wokusebenzisana kwabo labezomvikela lobayisebenzi zikahulumende zincedisa kundaba zokhetho. ZANPF basungule uhlelo lwabo lokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwamabhayi elections. Ukhokhelwa umsekeli kamongameli waleli bandla uMzana Kimbo Mahadi. Kule viki kuhlelo Woza Friday besilomculi womdumo we-Afropop uMakhosini Dominic Nkomo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Marco Dre. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah esithi pelasonto elithukela.